Takatangandaise kuti ini ndanga ndichiita community mobilization yekuti tigadzire marodzi edu tione access kuita through kuenda kumataun. Saka ndaendawo ndikachema-chema veEconet vakazodinzwirawo tsitsi nekuti isu taishandisa mafadza edu maovhurosi tisina maovhurosi tisina zvikwanisiro. EconeT yakazoita chip in yochotipa zvikwanisiro maovhurosi maheremende mabhara mapiki mafadza nemashavhel. Saka takaitenda zvikuru nekuti peyakauya yakabva yatipawo zvinhu zvekushandisa izvozvo kunyange zvayo isati yapedza zvese nekuti taane 2 days tichishandisa mashavhero acho mahwiribhara mareki nemahelmendi etakapfeka iyaya.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kunyatsoita mubasa irori?
Tiri kuvhara makomba magalizi akanga akakukurwa nemvura because vakasara ari makomba zvekuti kana munhu achifamba mukati megomba iroro anga asingaoneki akanyura. Saka mvura yakadhemeja zvikuru nemahepa akadzika marebhozi akadzika achivhare marodi. Saka ndiwe tiri kuti isusu tiri kugadzira kuti motikari dzedu dzione kufamba kana pakaita dambudziko tione kutakurwa kuenda kumahospitari kuenda kuzvitoro kana kufambawo chero munhu anodoti vakachira aone kusvika munzvimbo yedu.
Tinonzwawo kuti muri kuita basa rekuchenesa nzvimbo zvingava zvivakwa zvakapwanywa nezvimwe zvakadaro. Mungatsanangura kuti zviri kufambawo sei?
Zvivakwa tiri kufamba pane dzimba dzakapinda matombo mukati dzimwe dzakadaro dzakangopwanywawo ngedutu kuti kirinawo kuti munhu wacho kana achizonga akutanga basa azoonawo pekutangira pamwe chete anonga achionawo kuti apa pangu pana ndakabatsirwawo necommunity. Zvinoita izvo kuti munhu uyaye asazovafira lonely nekuti vanhu vanondiregerera kana kuti vanhu vanondiona sei. Anongonga achiona tiri pamwe chete naye tichichemawo naye pane zvese zvaanonga achiwirwa nazvo nedambudziko rake.